Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu gumi guru 4 2017 makateerera kustudio 7 nepfenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Tsamba inonzi yakanyorwa nemuteedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mupoko vachishora mumwe wavo vaEmerson Mnangagwa yokonzera mutauro. Gavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangudya vanoti manyepo kuti Zimbabwe iri kuda kuti mari yekuSouth Africa ive iyo inoshandiswa munyika zviri pamutemo. Musangano wemazuva maviri wezvicherwa weZimbabwe Alternative Mining Indaba unotanga mubulawayo nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vadzoka munyika nhasi asi sezvavakaita vachibva kumusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York mwedzi wapera vasvikotambirwa nematambudziko akatarisana nenyika uye mubato ravo reZANU-PF. Pane kunetsana kunotyisa pakati pevateedzeri vavo vaviri vapelekezela mupoko navaEmerson Mnangagwa. Izvi zvinotevera tsamba inonzi yakanyorwa navamupoko nezuro ichienda kuna vaMnangagwa ichivashoropodza pane zvavanonzi vakataura kumasvingo. Vachitaura panyaradzo yaMaishuai Mahofa nemusi wemugovera kwaGutu kumasvingo, vaMnangagwa vanonzi vakati vainge vaisirwa muchetura sezvakaitwa muchakabvu Mai Mahofa. Mashoko aya anopesana zvachose nezvakataurwa navaMugabe apo vakati chiremba vaMnangagwa ainge avaudza kuti vainge vangorwara havo asi vasina kuisirwa muchetura. Vamupoko avanonzi vanotsigira chikwata cheGeneration 40 chiri kukwikwidzana necheTeam Lacoste icho chinonzi chinotungamirwa navaMnangagwa vakanyora tsamba iyi vachiti zvinoshamisa kuti vaMnangagwa vari kuti vainge vaisirwa muchetura ivo vakamboramba kuti izvi zvakaitika mumusangano weZANU-PF Central Committee newePolitbureau. Izvi zvinoteverawo hatina kukwanisa kubata vamupoko kana vaMnangagwa kuti tinzwe mativi avo. Asi vakawanda vari pedyo navaMnangagwa vaudza Studio 7 kuti vanofungidzira kuti muchetura wakapiwa vaMnangagwa wakabva kuRussia. Vativo vamupoko havafaniri kutaura kunge ndiwo chiremba wavaMnangagwa. Mutauriri weZANU-PF vaSimon Kaya Moyo vaudza Studio 7 kuti havasati vaverenga mashoko avaMnangagwa kana avamupoko asi varamba kuti bato ravo rinogona kupatsanuka nepakati. Mukuzeya nyaya iyi tabata gurukota rinoona nezvevechidiki vari muzukuru wavaMugabe vaPatrick Zhuwao avo vati vari kushamisika zvikuru nemashoko avaMnangagwa aya.
Ini zvinondikatyamadza ini kuti ndo shoko rava kutaura nekuti maonero angu nekunzwisiso kwangu kwandakanga ndaita ndezvekuti vaMnangagwa vakanga vatsanangura kuna president pakwe chete nachiremba wavo. Saka kana vakutaura shoko rasiyana neravakataura kuna president zvinenge zvakureva kuti pamwe havatauri chokwadi kuna president kana kuti havanga vasingatauri chokwadi kwaGutu kwachina kwavari kunzi vari kuzvireva. Nekuti apa pane mashoko maviri. Saka mubvunzo uripo ndewekuti kana vachitaura panenge pachizopesana chokwadi nemanyepo ndepapi? Manyepo anenge achizoitirwa kuna president here kana kuti manyepo arikaitirwa kune vanhu vekwaGutu?
Asi semaonero enyuwo muchiongorora nyaya iyi ingagadziriswa sei?
Ingagadziriswa nemutauri wayoka. Mutauri wayo ngaachititsanangurira kuti briefi yavakapa mashoko avakapa kuna president ndechokwadi here kana kuti ndekunyeba nekuti president pavakauya vakauya vaya kutaurawo mashoko avo ini hangu pache zvangu pandakamira ndiri pano ndagara ndichiti ndinovimba napresident Kabila saka pakaita shoko rinenge rasiyana ini ndinorerekera kuteedzera rava Mugabe ende hapana kumwe kwandinoteedzera
asi vamwe vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika honorable vari kuti zvinenge zvaakuitawo sekuratidza kuti mubato hamuna kunyatsowirirana
aiwa zvanenge zvaakuchiitikaka ndezvekuti zvinonzi rina manyanga hariputirwe saka panga pangofamgara pafamba nguva nemanyebo ekuti paive nepoizi yakanga yaiswa muice cream yegushugoteri saka izvi zvinenge zvaakuda kuti zviburitse pachena kuti manyepo ari kubva kupi saka handifunge songe riri dambudziko iri ini ndiri kutoona songe zvakanaka zvikuru nekuti zvichatongobvundunuka chete zvinobuda
gurukota rinoona nezvevechidiki vari muzukuru wavamugabe vapatrick chuwao vari parunare muharare tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano recrisis in zimbabwe coalition vajoy mabenge kuti tinzwewo maonero avo
zvatoo pachena kuti bata mupfupi bata murefu yatonyanya muzanup f apa vamunangagwa vazodzoka zvakare votaura ndofunga vamunangagwa vaiyera kuona kuti zvii zvingaitika kana vakange vachichenura vamugabe nemhuri yavo munyaya iyi kuti kana hondo yacho ichinge ichiitika isanyanya kubva yanzi kana vakaisirwa muchetura wakabva kuice cream yakabva kugushungo dairies kureva kuti vamunangagwa zvavaita apa varedza kuti muchetura vakaisirwa asi unogona kunge usina kubva kugushungo unogona kunge wakatoiswawo kumwewo kwawakaiswa saka vadzosa mudariro zvakare nyaya yaitaurwa navamugabe vachiramba kuti hatidi vanhu vanoti vari kuitwa vanopuma vamwe uroyi vamunangagwa pari zvino igarwe ratobuda mumvura igarwe raakutorwisa
ko munoonawo sei tsamba yakanyorwa navamupokwe
vamupokwe vabva vatora kamukana kadiki ikako kubva vaita zvekuzvambura vabva vangonzi fanira kudzibata ndokubva vadzipakata ndokutanga kudziridza zvakafanana nekuti ukanzi fanira kudzibata kakana kabhineti chaiyo hauchei zvinotozikanwa unzi unenge wangofanira kudzibatawo zvako
vajoy mabhenge inyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda necrisis in zimbabwe coalition vanga vari parunare mujohannesburg south africa munyaya yedu yatiri kutarisa zvakadzama pamusoro pekushandiswa kwesocial media munyika uye mutemo une chekuita nemashandisirwo esocial media unonzi unoda kudzikwa nehurumende taurai shava akataura nenyanzvi ndokutipa nyaya inotevera
gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamachovana ncuve vanoti vanhu munyika vane chikonzero chekutyira kuti kodzero dzavo dzinogona kumbunyikidzwa nemutemo unoda kudzikwa nehurumende une chekuita nekushandiswa kwedandemutande asi vanoti bumbiro remutemo yenyika rakajeka zvakanyanya panyaya yekuti vanhu vane kodzero yekutaura vasingambunyikidzwi kana kuti freedom of expression vachitiwo kana mutemo uyu ukapikisana nebumbiro remutemo vanhu vanogona kukwira kumatare vachiupikisa mutori wenhau anoshanda akazvimirira ega muzvare fortune dlamini vanotsinhirawo izvi vachiti kunyange hazvo hurumende ichigona kuvhiringidza mashandisirwo edande mutande kuita izvi kunonetsa
nyaya yekuti government inoti iyo inogona kuvhara kana kuti kudzivirira vanhu kushandisa social media nokuti vanofunga kuti ndiyo inoita kuti vanhu vafunge neimwe nzira handioni kuti zvinoita in any case vanogona kuvhara kana kuti kudzivirira kana kuti sei vanhu vanogona kuwana zvimhenzera zvokuita se zvokucommunicator like underground activism government iri kuita senge vanhu vakapusa kuti vanongoteerera kana kungotevera zvese zvinotaura pasocial media havana kupusa vanhu vanototsvaka-tsvaka kunyatsonzwisisa kuti ndizvo kana kuti hazvisirizvo
nyanzvi munyaya dzeumhizha mukufambiswa kwemashoko vanigel gambanga vanoti hurumende ine nhoroondo yekuedza kuvhiringidza mashandiro edande mutande saka hazvishamise kana ikaedza kuwedzera kuita izvi asi vanoti vanhu vanogona kushandisa dzimwe nzira dzinoita kuti vakwanise kuramba vachishandisa dande mutande
mugore ra2016 painetsa nyaya dzezvethis flag nezvetajamuka pachishandiswa social media zvekare pane pakambovharwa internet nehurumende uyezve taranzwa vakuru vekuami nevekumapurisa vachitaura kuti social media abuse vachange vachiongorora kuti haiitike zvakare vachishandisa chisimba. Saka ndinoona kunge muna 2017 nemuna 2018 izvozvo zvichaitika zvakare. Asi kana zvichinge zvaitika, vanhu vemuZimbabwe vanongoshandisawo nzira dzavakashandisawo pavakambotadziswa kuenda pamasaisai. Zvinova kushandisa dzimwe nzvimbo dzisiri WhatsApp senge zvakaita sana Line kana mamwe anonzi chat platforms, uye zvekushandisa anonzi VPN anoitisa kuti munhu ukwanise kushandisa internet kunyange ichinge yavharidzwa nehurumende.
Vagamba nga vanoti zvakakosha kuti kuve nemutemo nechekuita nekushandiswa kwedande mutande sezviri munyika dzakawanda pasi rose, asi izvi hazvifanirwe kureva kumbonyikidzwa kwekodzero dzevanhu.
Kunge pange pane mutemo wakadai zvinodzira mhuri yeZimbabwe kubva kune ndururani kana nhunzvatunzva dzingade kuzoshandisa social media kuita zvinhu zvisina kunaka zvinozokwadza vanhu vemuZimbabwe iyo. Asi hatifanhi kukanganwawo kuti mitemo iyo unokwanisa kuzoshandiswawo zvisina ururamawo kana pakaita hurumende inenge ichida kuita zvekusimbisawo chinzvimbo chayo kana kutadzisa vanhu kuti vaite freedom of expression kana kuti vataure pfungwa dzavo zvakarurama kana zvakasununguka.
Hurumende yakaburitsa mashoko ekuti kukwira kwemutengo yezvinhu kwakaitika munyika munguva pfupi yapfuura kwakakonzerwa nevanhu vaida kupidigura hurumende vachishandisa manyepo padande mutande. Mutevedzeri wemukuru weCenter for Public Engagement vaButler Tambo vanoti kuve nemutemo unoomesera vanhu pakushandisa dande mutande kunogona kuti dambudziko riri kuedza kudzivirirwa nehurumende ritokura. Vanoti hurumende inofanirwa kurega veruzhinji vachizvisarudzira vega kuti zvinenge zvataurwa padande mutande zvemanyepo kana zvakaipa ndezvipi. Pamusangano wavakaita nemutungamiri wekuSouth Africa vaJacob Zuma kuSouth Africa kwekare, mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakakurudzira South Africa kuti isunge vose vanoshandisa madande mutande eFacebook neWhatsApp zvisiri izvo. Sangano reCollaboration on International ICT Policy for East and Southern Africa rinoti kuvharwa kwemadande mutande kwakaita kuti nyika dzekuchamhembe kweAfrica dzirasikirwe nemari inodarika mamiriyoni mazana maviri emadhora. Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo, ndini Taurai Shava.
Gavana webhanga guru renyika vaJohn Mangudya vanoti manyepo kuti Zimbabwe iri kuda kuti mari yekuSouth Africa yemarands ive iyo inoshandiswa munyika zviri pamutemo. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano wange wakarongwa neveconfederation of Zimbabwe Industries wekuongorora kuti chii chiri kunetsa mumaindastry pamwe nekukwidzwa kwemitengo, vamangudya vati zviri kutaurwa pamadande mutande manyepo uye vatori venhau vanofanira kuzivisa vanhu chokwadi. Vati dai zviri kubuda pamadande mutande izvi zviri zvechokwadi, ivo pachavo vangadai vakatozivisa nyika pamwe neveruzhinji. Vatiwo zviri pachena kuti vari kufambisa mashoko aya pamadande mutande vane chinangwa chavainacho.
So the answer in simple terms is that the multi-currency system is remaining in Zimbabwe.
Zviripo ndezvekuti ticharamba tichishandisa mari dzekune dzimwe nyika. Ndo zvatinoziva isu sehurumende neRBZ. Dai zvinotaurwa zviri zvechokwadi, tingadai takaudza vanhu.
Vamangudya vati pari zvino Zimbabwe inoshandisa mari yenyika dzakawanda kusanganisira marands, uye izvi ndo zvicharamba zviripo kwete zviri kutaurwa. Vamangudya vatiwo zvitevera danho rakatorwa nehurumende rekurambidza kutengesa kwemari mumigwagwa. Bhanga ravo ratanga kupa marezinesi ekutenga, kutengesa kana kuchinja mari kana kuti maberudi change. Vati pari zvino vapa marezinesi 13 uye vacharamba vachipa mamwe akawanda. Vatiwo mumaberudi change mutengo wemari unenge usingadarike zvikamu 10 kubva muzana, uye izvi zvichabatsirawo kuderedza mitengo.
Tati tiri kuisa maberudi change kuti vanhu vatenge mari zvakanaka, kuchinja mari epane mutemo maberudi change. Namaranza kwa ikoko, upoma yezo razako. Because with your dollars, you get your marans. That in my industry, handu ya echo. They kuti amuacho, aru tifara. Tuwape foreign currency, as they are using her rate of price in their code, when they get their money bachi, official. Number two, mabili change, anu basa kutichin, vanu wanga aneziwe po kutenge mani, po kutenge semani. Zulipa chena. Panzo kutenge, panzo kwenye mbegi mundu, wosika zuli ndiani. So, by, so if you have perfect information, price will go down.
Mutungamiriri weCZI Vasfelan Javangwe vati danho ratorwa neRBZ rekuti vanhu vakwanise kutenga mari pamisika iri pamutemo zvichabatsirawo kuderedza mitengo sezvo mamwe makambani ange ari kutenga mari yekunze pamukoto.
Nau tichiona kuti kana zvakunzi zvinenge zvakuitwa nemaberudi chenji sezvataurwa paya kuti spread itori yatingati mari maximum yatingati markup inenge iri kuma 10%. So which means kuti zvinyaita kuti kudhura kwemari kusanyanyise endi vanhu vave vachikwanisa kuita se vachipa uya receiver mari kubva kudiaspora kana asimba kutenga ukwanisa kuva achiita se achinotengesa kumaberudi chenji ikoko zvichikwanisa kuti makambani awane nemari yakaita se mari isi iri nani.
Mukuru weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vatambira udano iri uye vati tariro yavo ndeye kuti izvi zvichabatsira mukuderedza mitengo nekuti mari yekunze iwanikwe. Vamanguya vati kubvira munandira kusvika muna Gunyana nyika yawana mari yekunze inosvika mabhiriyoni mana asi dambudziko nderekuti mari iyi haisi kushandiswa zvine mwero kana kushandiswa kutenga zvinhu zvisingasimudzire upfumi kana maindustry. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangu.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kushanya kuLas Vegas panguva iyo vari kuferefeta vari kuedza kunzwisisa kuti sei munhu akanga akapakatira pfuti akarwisa vanhu vaive pakonzat yemumhanzi ari mupanda wehotera waive pamusoro akauraya vanhu vangangosvika makumi mashanu nevasere achizozviurayawo. Chikwata chinopfurukidza mwero cheIslamic State chati ndicho chakarwisa guta remusomalia reBasaso. Mukuru wemapurisa mudunhu reBari Kenel Adkaim Yusuf Hussein vaudza VOA Somalia kuti munhu mumwe chete akaurayiwa vamwe vaviri kusanganisira mapurisa akakuvadzwa muchiitiko ichi. Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanoti vanhu vanyoresa matunhu akasiyana-siyana kubva zvakaparurwa chirongwa chekunyoresa vavhoti muna Gunyana vapfuura zviuru makumi maviri nezvishanu. Vativo vave mubishi kuunza munyika mimwe mishina yose inodiwa kuti vaumbe gwaro idzva revavhoti iri. Nechipiri, ZEC inenge yopinda mumatunhu akawanda ichinyoresa vavhoti uye nhasi yaparura urongwa hwekuzivisa vanhu nezvinenge zvoitwa svondo rinouya pakunyoresa kuvhota. Mukuzeya nyaya iyi tabata amai makarau tikavabvunza nezvekunyoreswa kwaitwa vanhu kusvika pari zvino.
Pari zvino tanyoresa vanhu vanokwana 25,000 ndo mafigures anenge takawana kudoka kwezuva ranezuro 25,600 people.
Pane imo nyaya yamakambotaura iya yekuti pane imwe mishina yemafingerprints iri kuda kuti inge ichitengwa kana kuitwa tenda zvasvika papi?
Zviri kufamba, tinotarisira kunge tiine mishina iyoyo mumwedzi unotevera.
Pane tenda here yemacentral server yacho?
Server yedu yatiinayo iri kuupgradewa. Izvi zviri kuitwa neUNDP. UNDP yativimbisa kuti yakatopedza zvinhano zvese zvainofanirwa kunge ichitora kuti ititengere mushina iwoyo. Mushina iwoyo unofanirwa kunge uchisvika muno munyika mavhiki maviri anoteera.
Saka muri kutsvaga mutsva here apa kana kuti kuupgrade? Vari kutenga munyowani here kana kuti zviri kufamba sei?
Vari kuti upgradera, asi kana vachiita upgradera pane zvimwe zvitsva zvinouya zvanga zvisipo.
Saka mune chivimbo
cheku asi vari kuupgrade.
Taura henyu.
Sari vari kuupgrade server yatanga yatagara tiinayo iyo yavakatitengera makore atingi anokwana I think 5 kana 6 years back. Ndo yavari kuti capacity yacho ikwire. Saka pakuupgrade ipopo pane zvimwe zvitsva zvavanotenga zvinouya zvichipamidzirwa pane zvatiinazvo nechekare.
Saka hapana tenda iri kuitwa, UNDP ndo iri kungoita basa here?
UNDP inotenga matengero avanoita iwo, avakatudza kuti ndo matengero avanoita. Avakambotenga nawo server yakashandiswa panguva dzeCopac.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission amairita makarau vari parunare muHarare. Nengo dzebato rezanupiefu muchinoi dzinonzi dziri kuudza vanhu kuti michina yeBVR iri kushandiswa neZEC kunyoresa vanhu kuzovhota ichaona kuti munhu anenge avhotera papi musarudzo dzegore rinouya. Asi nengo idzi dzinoti mashoko aya ndeemanyepo. Atash Goriwa anotipa nyaya inotevera.
Apo zeki iri kunyoresa vanhu kuti vazovhota musarudzo dzegore rinouya, dzimwe nhengo dzemapato dziri mubishi rekukwezva vanhu kuti vanyorese kuti vagozovhotera mapato avo. Bato rezanupf rinonzi riri kutora mukana uyu kuchisidzira nhengo dzaro nevamwe vanhu kuti michina yechizvino-zvino iri kushandiswa ichaziva kuti munhu anenge avhotera papi gore rinouya. Mukuru wevechidiki mubato reMDC inotungamirwa navamogeni Tsvangirai vaGivemore Makoche vanoti vari kuziva zviri kuitwa nezanupf nekudaro vachashanda kubvisa pfungwa dzakadaro muvanhu zvikuru vechikuru. Mutungamiri wevechidiki mubato rezanupf muwadhi yemuchinhoi Muzvari Memory Makani vanobvuma kuti vari kudzidzisa nhengo dzavo kuti vazive nezvekunyoresa kuvhota. Asi vanoti manyepo ekuti vari kudzidzisa vanhu nezvekuti michina iri kushandiswa neZEC inozoziva kuti vanhu vanenge vavhotera papi.
Matrainings isusu tiri kudzidzisa vanhu kuti munhu unofanira kunoregista kunovhota, uyezve kana uchinovhota haufani kuchichidzirwa kana kuita sei. Zvino zvokunzi pane mushini unondiona tukaudza kuti hakuna chimushini chakadaro izvozvo, hakuna, tuchavhota mavhotero ataita chi kudhara.
Muzvari Makane vanoti vari kutokokera vanhu vakawanda kusanganisira nhengo dzeMDC kuti vave nhengo dzebato ravo.
Isusu tiri kutomobhilaiza kunyange veMDC vacho, tiri kutovakwezva kuti vave kupati kwedu.
Imwe nhengo yebato reMDCT yeNational Council vamukudzei Chigumbura vanoti vari kuudza vechidiki vose kuti vanyorese, asi vari kukurudzira nhengo dzavo kutakura vanhu nedzimotokari kuti vanonyoresa nekuti nzvimbo yekunyoresa muchinhoi iri kure nekunogara veruzhinji.
Kukonzereswa nenyaya yekuti macenters avakaisa very far away from the people. Makatasa muchinhoi muno tine one center iri kupublic service center inova about 6 kilometers kubva panogara munhu kuenda ikoko. Yano sevechidiki indiri mumwe vanhu vakatoregista kare, ndatovawo musystem nyowani iyoyo, ndakasacrifisa time yangu. Kune vechidiki vese vari munharaunda kunyaya muwadhi yandinogara, ndo basa guru ratiri kutoita kuti kana paine vane rubatsiro rwanogona kutipa, dzingave motokari chaidzo, tingoenda tingotuta vanhu tichinovadhamba voregista kuvhota.
Mune imwewo nyaya, munyori wekanzuro yechinhoi vaMaxwell Kaitano vakurudzira vagari vemuchinhoi kubhadhara mari dzemvura nedzimwewo sezvo pasina kuregererwa kwezvikwereti gore rinouya. Vakaitano vachiwo vakatambira tsamba kubva kuhurumende ichivazivisa kuti vaudze vagari kuti hurumende haisi kuzobvisa zvikwereti zvine vagari sezvakamboitika gore ra2013 apo nyika yakaenda kusarudzo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Musangano wechitanhatu wemazuva maviri wezvicherwa weZimbabwe Alternative Mining Indaba watanga nhasi muBulawayo. Musangano uyu wakarongwa nemasangano anosanganisira reZimbabwe Environmental Law Association, Zimbabwe Coalition on Debt and Development neZimbabwe Council of Churches, uye uri kuitwa pasi pedindingira rinokurudzira kuchengetedzwa kune ungwaru kwezvicherwa. Musangano wegore rino uyu unotarisirwa kukurukura nyaya dzinosanganisira mitemo inobata vemigodhi uye kuzadzisa tarisiro dzenharaunda dzinenge dzichiwanikwa zvicherwa pamwe neveruzhinji. Vamiriri vemapato ezvematongerwo enyika vanosanganisira MDCT, ZANUPF neNational People's Party pamwe nemamwe masangano vari kupinda musangano uyu. Kuti tinzwe zvizere, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru weZimbabwe Environmental Law Association vaMtuso Dliwayo.
Takaona kuti government nebusiness vanga vachisangana vachitaurirana vega kuti maopportunities aripo akamira sei, asi vachiita ungano mastakeholders atinofila kuti ari important semasociety organization nemacommunities. Saka takazocreata aplatform yekuti communities nemacivil society organizations vasangane vachitaura maissues arimo muthe mining sector. taka batai sawa kutigabu ni ndai uyo the business uyo kutu kutawariana kutigabisa ma challenges arimo to make sure kutu the mining sector contribute to economic development.
Musangano yu waka kosha zakadi?
Musangano waka kosha wakanyanya nuona wama community ni ma partners ya mwaruku bakuna na Mozambique, aru baku Zambia, aru baku Malawi, aru baku Tanzania, next South Africa. Musangano waka kosha nikuti kutatea zikerwa ni ma economic problems ati kutatea Zimbabwe kukunzi na nina lawe diyo angango tibatira kutikite yetino economic recovery.
Zizwa munu tarisira kuburitsa pano petwa musangano yubangwana
kama kwa za msangano watumu inundi declaration ya tino vete wa tijendana ya kuma police maker kisichi domestic leader dozo kirike ima chozini zirikuna ito ima ini fetes dozo nikona ni zikita zilista
taona o vee mapatu ezi matwenge rwe nyika varikupi ndo omu sangano iwo yu vapindi rao papi
mikemo inokenga na natural resources inaitwa na politician ndeku paka tatu isi wana fana nangavari kukutu watika orio kana waka puwa mandate kutu watenge next year. What are they going to do to address the challenge of Ariko natural resources?
Wangu wari nengwe sangano re Zimbabwe Environment Law Association wa mtuso juwayo variparunare mblawayo na jonga kandemiri we Studio 7. Shakadaro mochikamu chedu cha tino kurukura nezharo re Zimbabwe zirugara kunze kwenyika. Praxidis Jirimaya we Studio 7 ataura na mzware Pingi Makaleni wabarugara mu New York City munomo America. Mzware Makaleni waka tanga chirongwa che Skate Ministry.
Ndaka mfuku Zimbabwe 1999 ndoko ndaka zari rwando kwa ndaka enda kuchukoro.
Pfungwa, yes, Skate Ministry. Yaka uyase.
Gorera pfure, pani jakangwe itikobuti mamamusi. Muko mwongu, raenda kuno taura kune imi chechi kwa tanga takokwa. Pakanga panguru wani jira, rakanga rakango garamuno mbasha. Neme nini jira ili kufunga kwenye tikasona. Kiti panga budi chinchaketa seikata. Kati soni, nukupata cheka jirariere. Pata sona, hapa tukusona, nima zivira hata itakusona, tichiru kuchukura, sevanu wakura, atinakenda kuchukuru chikusona. Batu kusona kwa taka itaku primary ni kwa high school. Nukupata cheka sketi, batatanga kusona, I think itaka zorara around midnight. Asi sketi yoyo mabudi racha yaka ita. Yange yaka naka. Mangwana acho na mwana wame mwanga kaita kufani kuchea.
Mava ipapo, shaka zufamba zei.
Tazuzo kakubwa kuchechi, takungo kurukura. Ewa tatu, nemeni, shinishikeji, tunuguna utuzita, zunzika tufamba kaisi. Ndekata, zunuguneka. Ndi, zangu ituko kutumu kwa maunga ini mshini mumba. Batazo, buda kwa kutuaka mastore machira, mu Bronx, ndepatawa na machira, batawa ya a. Patatu tanga kusona. Takatanga kusona mbachika ziri zenu. Saka wakuma bwati, emi, ama inini, tunuguna utuita business na zesu. Ndekati, apana chaka ipangati yezei. Ndo vatatanga kusona pachika ziri zao vachi model at store ama pictures tichu poster vandu vavangu tanga kuti rakana kasha murukit vamo wano vatu tanga kisa maoda ndo kusharu kwa kaita the skate ministry
chinangwa chekusona maskete akadai chakanga chiriche
matarisira atele taka jita o ndiye kuti ratunu sona toda kuti muna kanga haka feka especially kana achienda kuchechi anzu kwe kakudzi kama nukuti taka chiriche nzoto mazono mafikiri kwa haku tukwa jenu kuchechi jina usisina umira shakana
saka muno jifambi sase
tunosona skate ni jira rako munu kana uchida togo na kusonera nire usually tunosona ni audio tinige tapiwa nemo nema specifications nema measurements ako
jimwe jamuno ita skate ministry kubatila wa
the skate ministry inoita wakuti 25% ye maria tunowana panilisha tinige tatengesa inenda kudangwa initiative kuku chengeta nerera kubatila kuchengeta uchirikazi mnongozi ya nima uira kaita mkondombera kune mashinji wakafa wakasia wana wane shirwere kweta wangwana wakabatu kuhushu baro ni wangu wakasia wana shirwere
saka muna wani kwepi kune hawa wanenge vachida kuya kususonesi
tulukuti panilisi wani vachida kusonero tiripano number zedu zinoti 646-249-8669 website yedi inoti www.theskateministry.com tunuwan kwa jie pa Facebook tunonzi Kente Skates Headscarves and Wraps tunuwan kwa futi pa Instagram.
Muzware Pinki Makeleni vachitora na Praxidis Jeremiah we Studio 7. Sakangani utirira chirongwa chedu che Live Talk apo tichatarisa zvibvumirano pakati pe Zimbabwe ne South Africa munyaya dzekudyidzana. Aiwa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiya mina tungamiri nkomo munhau dzesindebele.